Manera na kamuye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu gunyana 8 2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaemasene Munangagwa vanosarudza vaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi sevatevedzeri vavo avo vatoreswa mhiko dzekutanga basa. Asi kudzoswa kwavaMohadi semutevedzeri wemutungamiri wenyika uye kusavepo kwemunhukadzi pazvigaro izvi kunosimudza mutauro munyika. Makanzuro emunyika anoenderera mberi nekutoresa mhiko makanzuro akakunda musarudzo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaemarson Munangagwa vasarudza vatevedzeri vavo vaviri muhurumende yavo vanoti vaConstantino Chiwenga navaKembo Mohadi avo vatoreswa mhiko dzekutanga basa nhasi muHarare. Kuti tinzwe zvizhinji ngatibatei Tobias Mudzingwa ari muHarare.
Vaviri ava vatoreswa mhiko nemukuru wevatongi Chief Justice Luke Malaba pamberi pemutungamiri wenyika vaMunangagwa kumuzinda weState House. Asi kudzoka kwavaMohadi muutungamiri wenyika kwakonzeresa kugunun'una kwakanyanya munyika nekuda kweunhu hwavo mushure mekumbosiya basa nekuda kwemhosva dzepabonde dzavaipomerwa muna 2021. Vachitaura nevatori venhau mushure mekutora mhiko, mumwe wevatevedzeri ava vaChiwenga vati vachashanda nesimba kusimudzira nyika yeZimbabwe.
We start now.
Tava kutanga tiine simba rakanyanya kuvaka nyika yedu yatinoda tichitsigira mutungamiri wedu vaMunangagwa nomuono wavo wekuona kuti upfumi hwenyika hwasimukira.
VaMohadi vavimbisawo kufambisa basa renyika mberi.
I've been serving the nation since the coming in of the Second Republic.
Ndiri pano kuzoshandira nyika yangu. Ndagara ndichiishandira kubva pakapinda hurumende yavaMunangagwa uye ndicharamba ndichidaro. Tine hurongwa huripo hwatichange tichiparura kuitira kusimudzira upfumi neupenyu hwevanhu.
Asi mutauriri webato rinopikisa reCCC vaPromise Mukwananzi vanoti havaoni utungamiri hwavaMunangagwa vakatsigirwa navaChiwenga navaMohadi huchiunza pundutso munyika. Mumwe mudzimai anorwira kodzero dzemadzimai ati anoda kushandisa zita remadunhurirwa rekuti Mai Jatirofa anoti akatyamadzwa nekudzoka kwavaMohadi uye kusavewo nemudzimai apiwa chigaro chemutevedzeri wemutungamiri wenyika achiti zvinoita sekuti hurumende iyi hairemekedzi madzimai.
Izvi zvinhu zvinokatyamadza kana ndakatarisa kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika wagadzwa patsva zvakare vakambosiya chigaro nenyaya dzaimbotaurika dzakanga dziri kumatsara edzimhosva. Chatisingazivi ndechekuti nyaya idzi dzakazopera here maringe nezveofisi yavo pakuzogadzwa kutsva uku. Nyaya yatingada kuzivawo takamirira madzimai.
Mutauriri wavaMunangagwa vaGeorge Charamba vaudza Studio 7 kuti vanga vari pakati pemusangano apo vanga vachida kubvunzwa nezvekudzoka kwavaMohadi semutevedzeri wemutungamiri wenyika ivo vanga vaine nyaya dzakambovatevera kumashure. Asi munyori anoona nezvemitemo mubato rezano PF uye vari nhengo yePolitbureau vaPaul Mangwana vaudza Studio 7 kuti hapana chakaipa chaitwa navaMunangagwa mukusarudza vaMohadi semutevedzeri wavo.
Kwese medu vakanyorwa mhosva dzinorambidzwa munhu kuti agone kuita president kana kuti vice president. Havana kubata nemhosva saka vane kodzero yokuapoindwa kuti vice president.
Ukuwo mutungamiri webato rinopikisa reLead Muzvare Linda Masarira vanotiwo vanga vachitarisira kuti pavatevedzeri vemutungamiri wenyika vaviri pachavewo nemumwe chete wechidzimai. Panyaya yavaMohadi Muzvare Masarira vanokurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti rugamuchire vamuhadhi sezvo pamunhu wese mupenyu pasina kana ani zvake asina chipomerwa.
Vamuhadhi vakanga varizai navoga uye ndinovimba vakadzidza zvidzidzo zvavo. Vazhinji vedu tinoda kuona zvitanda zviri mumaziso mavamwe tisingatarise zviri mukati mamaziso edu. Saka saizvozvo ngatigonei kunovagamuchira ivo vamuhadhi.
VaLazarus Sauti vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vanoti vana veZimbabwe vaitwa mafuza kubudikidza nekugadzwa kwevatevedzeri vavamunangagwa ava.
VaEmerson Mnangagwa vadzosa yatinoti iyo Deadwood vachivenga ngavambo vanga varimo. VaMahadi vakambouya vakaita nyaya dzavo idzo dzavakambomiswa padivi. Saka kuvadzosa kutora vana veZimbabwe semafuza sevanhu vasingafungi.
Vamwewo vari munyika vari kuti kudzoka kwavamuhadhi navachiwenga kuroreva kuti hapana chiri kuzochinja munyika. Naizvozvo ngoma ndiyo ndiyo mukutambura imomo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vasvitsa zvitupa zvekubudirira muzvidzidzo kuvadzidzi vanodarika zviuru zvishanu nemakumi matanhatu vepachikoro chedzidzo yepamusorosoro cheUniversity of Zimbabwe pagungano rekupemberera kupiwa kwezvitupa rechimakumi mana nembiri pachikoro ichi. Mutoro wedu wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vanova mukuru wezvikoro zvepamusorosoro zvose munyika vasvitsawo mudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa chitupa chePhD, Doctor of Philosophy, Honorary Degree in Law. Hurumende ichiti komiti yeUniversity of Zimbabwe yavapa degree iri nekuda kwemabasa ekusimudzira varombo avari kuita. Pavadzidzi ava zvikamu zvinodarika zvishoma makumi mashanu kubva muzana 51.8% vanhukadzi, kuchitiwo chikamu chingangosvika makumi mana nesere ane zviga zviviri kubva muzana 48.2% vanga vari varume. Vachitaura pachiitiko ichi, mukuru wechikoro cheUniversity of Zimbabwe vaPaul Mapfumo vatenda vaMnangagwa zvakanyanya vachiti vasimudzira dzidzo yepachikoro ichi neutungamiri hwavo. Asi aimbova mumwe wevaitungamira sangano rinomirira vadzidzi vemuzvikoro zvepamusorosoro reZimbabwe National Students Union vatapiwa naShechiriga vanoti vapiwa havo zvitupa zvokupedza kudzidza vadzidzi ava, asi kutambura kwakamirira vakawanda vavo sezvo kusina mabasa.
Vadzidzi ava vanova vechidiki muhwandu hwavo vajoina mamirioni vechidiki vakadzidza vakaturika macertificates avo pamadziro nokushaya mabasa. Nhasi vanopinda munyika isina basa, ine ikonomi yakadhanga nyika isingaremekedzi pfundo yavakawana pamakore yakapfuura.
Ichi chirongwa chekupa vadzidzi vemuzvikoro zvedzidzo yepamusorosoro zvitupa zvokupedza dzidzo changa chiri chekutanga chaitwa navaMnangagwa kubva pavagadzwa kuva mutungamiri wenyika kepiri vhiki rino. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
VaJacob Mudenda naamai Tsitsigezi veZANU PF nhasi vadongwa kuve mutauriri nemutevedzeri wemutauriri wedare reNational Assembly vasina kupikiswa mushure mekunge nhengo dzeCCC dzatadza kudoma vanhu kuti vakwikwidze zvigaro izvi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
VaMudenda naamai Gezi vabva vagadzwa pazvigaro zvavo nemutongi mukuru wematare munyika Justice Luke Malava, asi vasati vagadzwa mamboita zhowezhowe mudare sezvo nhengo dzeCCC idzo dzanonoka kuuya mudare dzasvika vaMudenda naamai Gezi vadomwa kare dzatanga kuimba dzichidzivirira kuti vaviri ava vasagadzwa.
Honorable members.
Vakafanobada chinzvimbo chevanokokera nhengo dzeCCC muparamende vaAmos Shibaya vaudza Studio 7 kuti vange vachida kukwikwidza zvigaro zviviri izvi, asi sarudzo dzaitwa nguva dzisina kubvumiranwa.
Tange tichiita caucus semaMP edu kusarudza avo vanenge vachizotimiririra pazvigaro izvi, tikawirirana navachokuda kuti urongwa hwose hwaizotanga nhasi nenguva dza11 o'clock, asi tazokatyamara pata taakuuya todza kuti zvatopera, vanoita even before 10 o'clock. Saka tashava tipo vaakuriga futi nekuparamende marigiro avakaita kumaelection. Saka tatokasha mara kuti kuzvamba kufamba sei.
Vati advocate Eric Matinenga na Mai Miniele Gumede ndivo vange vachifanira kukwikwidza pazvigaro zvemutauriri nemutevedzeri wake. Asi vanokokera nhengo dzezano PF muparamende vapupura itogare pevanoti vafara nokudomwa kwaitwa vamudenda vachiti ndiye munhu anokodzera kutora chigaro ichi nekuti vanogona basa racho.
Mutemo unenge urimo mumastanding orders parliament procedures zvine zvirimo. Kana tatosarudza tasarudza, vauya vomanya vamwe vakabvisa matai asi tatosarudza.
Mumashoko avo mushure mekugadzwa vamudhenda vati vanofara chose kuti paramende yechigumi ine nhengo dzechidiki dzakawanda, vakakurudzira kuti dziite basa nemazvo. Vati wazvina kunaka kuti nhengo dzeparamende dziite zvimumu mumudare, vachiti dzinofanira kutaura zvichemo zvevanhu vadzinomirira, pamwe nekuvamirira zvakasimba, pamwe nekuita mamwe mabasa adzisina kunzi dziite pamutemo, akaita sekuenda kundufu, michato nezvimwe. Kudare reSenate, Amai Mebo Shinomuna vakunda vaFelix Mafave CCC nemavhoti makumi mashanu 50, vaMafave vachiwana mavhoti makumi maviri nemashanu 25 kuti vadzokere zvakare pachigaro chemutungamiri wedare iri. VaMike Nyambuya vakunda Amai Mike Chakabuda mushure mokuwana mavhoti makumi mana nemapfumbamwe 49, Amai Chakabuda vakawana makumi maviri nematanhatu 26. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira zvakare vari mukuru webato reDemocratic Party Dr. Uriah Izembe vashora kudzorerwa pazvigaro kwevatungamiri veparamende vaivepo muhurumende yadarika, vachiti pave kuda vamwe vatungamiriri vane mazano matsva. Aka kave kechitatu vamudhenda nevamwe vavo vachisarudzwa kuramba vari pazvigaro. Munemo nyaya makanzuro akawanda munyika, nhasi aenderera mberi achitoresa mhiko makanzuro akakunda musarudzo dzakaitwa mwedzi wapfuura. Izvi zvaitika kumakanzuro eguta remasvingo, Gwanda, Vulilima neMangwe neZuro. Kanzuro dzemaguta eMutare, eVictoria Falls dzakatoresawo mhiko makanzuro akakunda musarudzo. Mudhorobha remasvingo, kanzuro Shandeu Chiwara vavimbisa kuti vachashanda nesimba kuti vanhu vagare zvakanaka. Vasengerai Manyanga vezano PF avo vaive mukanzuro yapfuura vatsidza kuti vachashanda nevamwe vavo kubva kusisi kuti vanhu vagare zvakanaka mumasvingo.
Tine maprojects akawanda tinoda kuti tiite sekanzuro tichibatsirana tiri pamwe chete semacouncillors 13.
Svondo rino mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhengo dzeparamende nemakanzura vange vari kutora mhiko dzebasa. Izvo zvinonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika zvinoratidza kuti hurumende yave kutanga kushanda zvichitevera sarudzo dzakaitwa mwedzi wapera. Vari kutarisira kuti makanzura ari kuuya achavandudza magariro avo kuburikidza nekuzadzisa tarisiro dzavo dzinosanganisira kuwaniswa mvura yakachena, kutakurwa kwemarara uye kugadzirwa kwemigwagwa. Ndakamira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangudya.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa nasi zvaratidzira muCape Town, Johannesburg nekuPretoria zvichikurudzira kuti kuitwe sarudzo itsva uyezve kuti hurumende yeSouth Africa isatsigire zvakabuda musarudzo dzinonzi hadzina kuitwa zvakanaka kuZimbabwe. Mukusiya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata vakuda kwaShe Ncube vanova mumwe vakatanga musangano weProgressive Zimbabweans in South Africa.
Chinangwa chedu chekutiratidzire tiri kuedza kuti tisimudze manzwi edu anzwikwe. Sezvamunoziva takabva kuita sarudzo zvisina kufamba zvakanaka, idzo dzakazopedzira vamwe vazvigadza, asi isusu sevanhu vanoziva pavakavhotera zvakabuda musarudzo sandizvo zvakaitarisira nekuchemawo kusadhadhi neAfrican Union neUnited Nations kuti dai varambawo vakamira nesu vasatisiya sezvabasa ravakatanga rakanaka, vakaita mafindings avakaita vachitaura kuti aiwa sarudzo dzinoita zvakajeka. Tinoshuva kuti dai zvichikwanisika paitwe sarudzo patsva, uye tiri kuchemawo kuti hurumende yeSouth Africa iregedze tsika yekutigira utongi wakaipa urugutika kuzimbabu. Uye izo tuchamba tira wakuti nyaya immigration ya wanu garo chema. Nyaya ma Zimbabwe ndanenga chuya kuno ajitaka kushaa kurarama. Ibra ya pera wakuti.
Shoko renyu uombe, muruda kurusitza kunani.
Changatine shoko rangara kananga shukuru seibu. Mende ya South Africa, tungamiru wenyika ya South Africa wasiri orama post. Na wafikile mbalula. Zango tine ANC, taishweri robato uomberi notonga, notungamira South Africa. Tuku ona kujibana kwa avone mwende ZANU-PF. Saka zvino tirwadza kuti tiri kutiza nhamo kuZimbabwe yakakonzereswa neZANU-PF. Ivo nebato ravo vanotsigira zvinhu izvozvo. Saka tiri kukumbirisa kwavari tatidza makumbira uye tiramba kumbira kwavari kuti dai vambosvika pavanotora danho rekuti vaonesevo nokuti tinoziva kuti kana vakagara onavo wavo pasi sezvo dziri shamwari neshamwari vakavaonesa chokwadi kuti aiwa dai vaidza kuita zvinhu zvakanaka nyika yedu yeZimbabwe yashanda. Iri dambudziko rero kuti vanhu vanenge vachitizira muSouth Africa rinobva rangoperawo.
Kumberi chii chimwe chatingatarisira kuti muchange muchiita?
Tiri kuronga kuti tichironga imwe ungano hombe inofanira kunge ichazoita kuti iite break record muSouth Africa iyo yatinoda kuti probably timbotonovhara iri embassy chaiyo yekuZimbabwe ndachambotonogarapo kwezvimazuva kusvika vanzwa kuchema kwedu. Tichiri kuda kudecida kutione kuti toenda kuembassy here kana kuti toenda kuLuthuli House inonga iyo yebato reANC. Then after that tiri kuronga kuti tigonoratidzira zvakare Messina border.
Vanga vari vakuda kwaShenqube vanova mumwe vakatanga musangano weProgressive Zimbabweans in South Africa vari parunare muCape Town kuSouth Africa naTabo Kanqube weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vagari vemuCameroon vati vanhu vakanga vakapakata zvombo vaimisa dzimotokari kudzipfuura pamwe nekudzipisa izvo zvakauraya vanhu vangangoita vaviri mukurwiswa kwakaitwa musha weMuwewa uri mudunhu rinotaurwa Chirungu kuchamhembe kwakadziva kumawirira kwenyika iyi neZuro. Gurukota rezvemari muAmerica amai Janet Yellen nhasi vati vachashanda kumusangano weG20 uri kuitirwa kuIndia mukupera kwesvondo rino kuwedzera mukana wekuti World Bank neInternational Monetary Fund vakweretese mari. Amai Yellen vativo vachashanda kusimbisa rutsigiro runopiwa kuUkraine nepasi rose panguva yavanenge vari kumusangano uyu. Vagari vakawanda munyika zvikuru vekumaruwa vanoti upenyu huri kuramba uchioma zvekuti vemabhizimusi vave kuramba mari yemunyika zvisinei nekuti vachangobva kunosarudza vatungamiri vatsva. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Munzvimbo dzekumaruwa dzakashanyirwa neStudio 7 mumatunhu yeMashonaland West, Mashonaland Central neMashonaland East, vagari vakawanda vakagumbuka nezviri kuitwa nevabhizimisi zvekuramba mari yemunyika vachiti vanoda madhora ekuAmerica chete. Mumwe asiri kufara nekumanikidzwa kutenga nemadhora ekuAmerica ndiamai Delight Ngwaru vekumusapakaruma mudunhu reMashonaland West, avanoti kurambirwa kutenga nemari yemunyika kwavaomesera upenyu hwavo sezvo pasina kwavanowana madhora ekuAmerica. Amai Ngwaro vanoti pamusoro pekurambirwa kutenga nemadhora emunyika zvinhu zvakawanda muzvitoro zvave kudhura zvakanyanya vachipa muenzaniso wekuti marita maviri emafuta ekubikisa ari kuita madhora matanhatu nechidimu kumaruwa kwavagere asi achitengwa nemadhora mana chete kumaguta.
$2
Kusamira zvakanaka kwemigwagwa ndechimwe chikonzero chinonzi chiri kuwedzera kukwira kwemitengo yezvinhu sezvo vedzimotokari vachidhurisisa kana migwagwa yakaipa. Valameki Goredema vekuguruve mudunhu reMashonaland Central vanoti vemabhizimisi havachada kutambira mari yemunyika anove mabond uye kunyange paine chenji vanoti mutengi atore chimwe chinhu chinoenderana nechenji yake.
Nekuti hapana chenji. Chenji inowanikwa mune mabhondi.
Kudhura kwezvinhu kumaruva kunonzi kwave kutadzisa madzimai akawanda kutenga zvikwanisiro zvekushandisa panguva yavo yekutevera sekutaura kwemumwe mudzimai wekumaronda mashanu mudunhu reMashonaland East.
Ndoona mari pamwe ndoinonetsa kuvanhu vekumama inonyekuti mari yekuti ugare uchitenga nguva yega yega unogona kuishaya.
Asi mumwe muzvina bhizinisi kuguruve kumashonaland central vaonisimo rukate vanoti zvinhu zvinozodhura nekuda kwemari yekutakurisa yavanowedzera sezvo vachitenga zvinhu kubva kuHarare. Varukate vanoti kwavanohodha hakutambirwe madhora emunyika kana wokuti vashandise makadhi ekumabhanga kana kuti kuswaipa izvo zvavanoti zvinozoita kuti vatengesewo nemadhora ekuAmerica chete. Vachitora mhiko yekuva mutungamiri wenyika nemuvhuro svondo rino vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kuti vachaita zvose zvavanogona kurerutsa upenyu hwevanhu zvikuru vekumaruwa. Kunyange hazvo vamwe vemabhizimusi vari kunzi vari kuramba kutambira madhora emunyika, hurumende yakayeuchidza veruzhinji kuti dhora remunyika ndiro richiri mari inobvumidzwa kushandiswa zviri pamutemo, kunyange hazvo nyika ichishandisawo madhora ekuAmerica nedzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti kurambwa kwemari munyika nevanotengesa zvinoratidza kuti vanhu munyika vave kushandisa madhora ekuAmerica zvakanyanya kudarika zviri kufungidzirwa nehurumende.
Ikonomi yedu iri highly dollarized. My economic agents vari kuprefera kunge vachishandisa maUnited States dollars kuita matransactions.
Mumwe anoongorora zveupfumi achishanda neGimri Finance vaGilbert Mponda vari chinofanirwa kuitwa kugadzirisa dambudziko iri kukudzurudzwa kwemari kuti pave nemari yemunyika $1,000 kana $5,000 yakabatana kuitira kuti vanhu vakwanise kugarisa mari muchikwama kwete mumabhegi sezvavari kuita pari zvino.
Sazvoona kuti manotes atinawo akufanira kudzurudzwa. Takufanira kuitawo note maybe kana re-1,000 kana re-5,000 riri one note remabhondi.
Gore rino hurumende yakamboumba komiti yemakurukota matatu kuti iongorore kukwidzwa zvakanyanya kwemitengo panguva iyo nyika yakanga yave kuenda kusarudzo, asi kusvika pari zvino komiti iyi hapana chayati yaita nezvenyaya yekukwidzwa kwemitengo iyi. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Muturi Ncube kanawo gavhuna weRBZ Dr. John Mangunja kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi, asi vanogara havo vachiti hudyire hwevo vemabhizimisi huri kupa kuti vadhurise zvinhu, asi vemabhizimisi vanoti mitemo yehurumende isina kujeka. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi anosanganisa mitambo yemadrama nemimhanzi kufadza veruzhinji, Enoch Chisale, anozivikanwa nekutamba pamwe nekuimba achishandisa mazwi akasiyana siyana kuumba chikwata ari ega achizviti vabhanda Mai Moses, Gogo Piri kana Chisale. Ngatinzwei achiita hurukuro na Ivan Zininga weStudio 7.
Vachisale mumwe munhu wewe akangozvidzikamirawo
zitara wachaya zvichinzi Enoch Chisale vakakurira munzvimbo yeMhangura va 19 zvemakore regaiti senerazvo but vakazopinda muHarare havo 2008 gore riariya I think most Zimbabweans know kuti igore ripi but ndopavakazopinda muHarare ndoana John Lethcamp 2000 va
takambokunzwai muchitaura ze 15 billion ndipo pamuri kutaura here
15 billion yange yato later
saka kuMhangura manga muri kupi because it's time kutenga mabhakari sikamuyamuya pa central stores
okay ya mabhakari mukunyatsoziva mabhakari sika kwakuri kuchebanga and then isusu takakurira mudamba village saka taitonotengawo chingwa kwabhakari
mudamba musaka maitoenda kuzvigure here
kana utori mudamba utoziva kuti zvigure waitomboenda hako but kwete kunotamba kunoona
handidzika alright saka mapinda muHarare matanga kuita yemuHarare chii chakazokusundai kuti iko zvinezvi takuona kuti uyu Chisale watakuona uyu hasiriye wataimboona kudhara uyu waikozina akunakidza sterei
takazvitanga kudhara Chisale unhu wake akautanga kudhara kubva kuchikoro chemuteke pachikoro ndaitozikanwa ndichinzi webhend zvekutamba izvi ndakatanga kudhara chandakatanga kuridza keyboard then madrum
ini kana makazvitanga muri kuchikoro izvi vabereki vaiti chii manje mukomana achitanga kuita madrama achitanga kurova
Chisale yanga itori ndururani zvaairambidzwa ndozvaaiita but vabereki vangu vasingazvide izvozvo vaitiita zvechikoro musi akatombobharu vamasaga iwayo madrums iwayo ndikarwadziwa sterek but hazvina hapana kubharura pfungwa dzanga dziri musoro vakabharura
madhigakana
nhasi ndichimukwete izvo
ndomutewera kwesiko ndatita kumusimbira
saka vanhu vari kutambirana sei nezvamuri kuita izvi tinomboona muchirova kwaya yenyu muri 9 zvino zvichimbofamba seiko paya paya
tinoziva kuti vamwe vane marizenzi avo ekusatambira zvandinoita vamwe vane marizenzi avo ekutambira zvatinoita and vamwe vari pakati nepakati anenge achifarira zvinenge zvichiitika but kuzongoona Chisana akaita crossdressing chete haanobhata aiwa auya atiuterere because akaita crossdressing saka zviri paviri vamwe vanozvifarira vamwe vazvifarira vamwe vanozvifarira but vari pakati nepakati
asi vemhuri neveukama vanonzwisisa handiti kuti aiwa Chisala ari kuita zvaari kuita
ini ndine mutemo wekuti tingade kunzwisisa tinomuti akadaro anodawo kunzwisisa we get along saka ndisingazoziva kuti paveukama asingazvisisi ndiyati but ndinongoona hangu achifara
kamuchinzwa kambo kanonzi ndomutevera Jesu muchibvawo kunzwa hurukuro yaitwa naEnoch Chisale naibva dzinenge westudio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare svondo runouya kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu tumirai nhamba dzenyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-031 musakanganwa chirongwa chelive talk na 8 PM manheru ano apo tiri kutarisa nezvekugadzwa kwevatevedzeri vemutungamiri wenyika pamwe nekusarudzwa kwevatauriri vematare eparamende nesenete pamwe nevatevedzeri vavo kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kustudio 7 shandisai whatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 anokoneka ane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusema na Praxidis Jeremiah.
So kuhisika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Balamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 8 Mpandula 2023 uBraxidis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Because a pendu is more hearty, but you ain't got one of us and Puza, and all under Bazayan, all under Bayaz, Babe Corn and Jebez, Ela Kemosa, Elizabeth Supega, over gender, local Villa Valaninaku, Mugabele, Tuba, Logo to Bafagi, Segelong Mama, go to where can you die? Local Laninabo, one of a funda Benjalo, Bez Lady.
Umanga Meli Emerson Mnangako, Secretary Mnums and Akembo Mohadi, Ubang Munya of a Segelibake, Ukulu Mende, and the Onye Lomnums and Constantino Chuenga.
We are very excited in ZANU-PF legislators. We are very excited that we have our speaker back.
Siyathaba ukuba sesilo speaker wethu.
Amalunga edalele parliamente ele National Assembly abuyisele umnumzana Jacob Mdenda esikondleni sokuba ngumlawuli welelidale. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kweSouth Africa namhla zigcwale ezidaladeni emadolobheni ambalwa zitshengisela ziphuthaza ukubana ukhetho lweZimbabwe luqhutshwe kakutsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa usekethe umnumzana Kembo Mohadi ukuba ngomunye wabasekeli bakhe kuhulumende endawonye lomnumzana Constantino Chiwenga. Umohadi ubuyele esikhundleni aphumekiso eminyakeni emibili edluleyo ngemva kokuchaywa ngabezindaba ukuba wayesiya emachansini labesifazane abaningi abagoqela abanikazi ababanikazi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umohadi lo Chiwenga bafungiswe estate house ngumahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba. Ababili laba batshele intathelizindaba emkhosini lo ukuthi babonga uZulu owakhetha ibandla leZANU-PF walibuyisela embusweni lanxa nje ibandla eliphikisayo ele-CCC kanye labenhlanganiso ezahlola ukhetho ezifana le-African Union le-SADC besithi ukhetho aluqhutshwanga kuhle. UChiwenga uthembise ukuthi uzosebenzela intuthuko.
And all I urge is that the Zimbabwean must do away with the spirit of.
UZulu weZimbabwe kumele asuse umoya wokuzizonda, ukulimaza isizwe sakhe, kodwa kumele sibambisane. Singehlukana ngemibono yethu, kodwa akumelanga sehlukane njengabantu baseZimbabwe.
Lo Mohadi laye uthembise okufanayo.
In terms of development, we have got our own agenda that we have set up.
Le njongo yethu esiyibeke eceleni mayelana nezentuthuko. Lamanyathelo asesiwathathile ukuze siwufinyelele umbono ka-2030.
Isikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi kuyayangisa kakhulu ukubuyiselwa kukaMohadi esikhundleni somsekeli kamongameli lanxa wenza ubuchapha kuhlandla lakuqala lombuso kaMnangagwa.
Yikho sephendukisa uMohadi lo Chiwenga kulanto abazambuza yona kulanto abazayenza kulanto abayaziyo babe bekhona nje bezidlela bekhemuza ilizwe lihlupheka okwegender lokho vela abalani lakho ngoba bebelethuba lokuthi bafake umsekelo ngumama kodwa kuyakhanya ukuthi hayi lokho akulani labo bona bafunda benjalo bezidlalele benza kwenza kodwa hayi kuzaphela njoba sikwazi ukuthi abantu laba abanqoba ngekhethweni isadaki isebenza kugadalala ukuthi lungisise izinto zeZimbabwe. Abantu beZimbabwe bengalahli themba lobu bukhokhelo obukhona bukaMnangagwa bukho emthethweni njalo kulanto buza sinika yona.
Ubengakayiphenduli imibuzo ayithunyelweyo umqondisi obonango kwethulwa kwemibiko kuZANU-PF umnumzana Farai Marapira ngesikhathi loludabalo lotshwa. Bakhona bezinye inhlangothi zempilo abathi ukugcotshwa kukaMohadi lo Chiwenga yikwephula isisekelo sombuso sona esikhuthaza ukulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa nabesifazane njengalokho kumunyethwe kuzigaba 17, 56 kanye lo 80. Izigaba lezi zikhuthaza ukuthuthukiswa lokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane lapho kubekwa abantu ezikhundleni kungatsha zonke zikahulumende lakunhlangothi zakhe ogoqela lamankampani aphansi kwakhe ama-parastatals. Kungalesi sizathu umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Labour Economists and African Democrats uNkosazana Linda Masarira esola uMnangagwa esithi ngokwehluleka ukukhetha omunye wabasekeli bakhe owesifazane wephule isisekelo sombuso welizwe.
We are just demanding for at least one woman vice president, a gender-balanced cabinet, and gender balance to be observed as enshrined in the Constitution of Zimbabwe.
Sifuna nje ukuthi kube lowesifazane oyedwa nje oba umsekeli kamongameli iqula labaphathintambo bakahulumende elingeniswe ngobulili kanye lokulingana ngokobulili njengalokho okusisekelo sombuso waseZimbabwe.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, uMnumzana Bekezela Gumbo, uthi esinye sesizathu sokubuyiselwa kukaMuhadi yikuthi uMnangagwa ufuna ukugcwalisa isithembiso sokumanyana esenziwa phakathi kwePF Zapu leZanu.
Ekade ngeke esacrifice uMuhadi ngenxa yokuthi uMuhadi ungene etikitini leZapu.
ELeZimbabwe lagcina lokuba lomsekeli kamongameli ongowesifazane ngesikhathi sikamongameli Robert Mugabe, yena owayisekelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru laye uMnumzana Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Edale lePhalamende eleNational Assembly abuyisele uMnumzana Jacob Mdenda esikhundleni sokuba ngumlawuli weleli dale namhlanje kanye lobe ngumsekeli wakhe unkosikazi Tsitsi Gezi. Abebandla le-CCC bebengekho edale ngesikhathi kusenziwa lolu khetho, njalo bathi batshelwe isikhathi esingayisiso sokuqala kwalolu hlelo. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhetho kaMdenda lokho kuza ngesikhathi idale leli lifungise ukuqala umsebenzi kwamalunga alo izolo. UMdenda usethethe isikhundla lesi okwehlandla lesithathu ngemva kokukhethwa kusukela ngomnyaka ka-2013. Umkhokheli wamalunga alelidale weZANU-PF uMnumzana Phuphurayito Garepi uthi uMdenda ukhethwe kungela abaphikisayo ngoba abe-CCC bebengekho edale.
We are very excited ZANU-PF
siyathaba ukuba sesilo speaker wethu, umuntu osebe lomsebenzi lo okwesikhathi eside, uyawazi umsebenzi wephalamende. Abebandla eliphikisayo babuye lapha begijima, bephuzile, bephikisa, thina sesihlezi phansi kudala.
Kodwa umkhokheli wamalunga e-CCC kuleli dale uMnumzana Amos Shibaya usole kakhulu indlela ukhetho lolu olenziwe ngayo, esithi bebetshelwa ukuba lolu khetho luzaqala ngo 11 AM ekuseni.
Izolo sibatshelile ukuba silo mhlangano wethu wokukhetha abazasimela, besivumelene ukuthi ukhetho luzaqala ngo 11 AM kodwa sethukile sisizwa ukuthiwa ukhetho lwenziwe u 10 AM engakafiki.
Ingcitshi ecubungela ezombusazwe uMnumzana Thethi Ncube uthi amalunga awe-CCC kumele aqakathekise umsebenzi wabo.
But okokuqala ukukhangela ukuthi kutshona lokhu kuveza i-attitude yama-parliamentarians e-opposition towards parliamentary procedures and parliamentary processes and proceedings. I-attitude yona le eyokuthi kulokunye okungaqakathekanga ephalamenti bayithatha ngaphi, kungaqakathekanga kubani, kibo as individuals, kibo as representatives of a political party or kibo as representatives of constituencies. Mbona ngani kuveze attitude yabo, and attitude yona le negative, and yinto kumele bayime bengaqhubeki beyenza ngoba bayadisadvantage ama constituencies, bayacompromise ama parliamentary processes and procedures. So yinto embi kakhulu.
Kodwa enye ingcitshi uMnumzana Bekezela Gumbo uthi abe-CCC benze iphutha ngokungabi khona lanxa bona belandula ukuthi bakhalele ukuba kulolu khetho.
Injongo laphana ekuvoteleni kwami kwama members e TCC ngeyokuthi beletu tshintsho. Endutshintsho ukuze ikwazi ukululetha kumele ukuthi betholakale bekhona embusweni. So izikhundla zonke ezifana nokuthatha izikhundla ezikugovernment ama-ministries lokuthatha izikhundla zokuba ngeparliament kuqakathekile ukuthi bebuse abantu labo abavotileyo bebone ukuthi bayenzani.
Isikhundla sikamongameli we-senate besincintiswa phakathi kukamnumzana Felix Magalela Mafasibanda owe-CCC lonkosikazi Beuchinomona owe-ZANU-PF. Unkosikazi Beuchinomona unqobile ngemva kokuthola amavoti angamachumi amahlanu 50 ukuthi uMafa uthole amavoti angamachumi amabili lanhlanu 25. Ukukhetho lomsekeli kamongameli we-senate umnumzana Mike Nyambuya owe-ZANU-PF unqobe unkosikazi Margaret Shakabuda owe-CCC. Ekhuluma ngemva kokukhethwa kwakhe uMdenda uthe amalunga alelidale kumele aze ukuzomela izifiso zikaZulu ngoba kuphalamende esanda kwedlula akhona amalunga aqede iminyaka emihlanu bengazange bawuvule umlomo. UMdenda uthe uyajabula ngokukhethwa kwamalunga amatsha edale leli abasuka kumabandla umabili ele-ZANU-PF lele-CCC. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Amakansila aweGwanda afungiswe ukuqala umsebenzi lamhlanje lapho athembise khona ukuxazulula inhlupho ezibhekane laleli dolobho ikakhulu olwamanzi. Abane phakathi kwamakansila alishumi lantathu ngabesifazane. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Amakansila amatsha la athi okumqoka kibo yikulungisisa udubo lwamanzi kuleli dolobho othalule minyaka loqala. Umnumzana Darlington Spanda, ongukansila kaward 9 eGwanda, owebandla le-Citizens Coalition for Change, ngomunye walabo abagcotshwe lamhlanje.
Yebo sigcotshiwe, but still lokhu si-under protest. Impumela yalo lokhu sayi-disputa. Ngenxa yokuthi sikhethwe ngabantu, abantu basinikele umlando, lathi sibone kungumlando wethu njalo ukuthi sibuye sizogcotshwa. Indaba amanzi siwathenga njengomanisipala ezinwa, sizafuna ukuthi sikuzwisise ukuthi amanzi siwathenga njani.
Umnumzana Thembani Mathuthu, ongukansila kaward 7 okubandla le-ZANU-PF, uthi bazinikele ukusebenzela intuthuko yaleli dolobho.
Kusukela namhlanje akusela okukhuluma ngohlangothi olokuthi maybe mina ngimele i-ZANU-PF lwanumele i-CCC. First port of call yami engiyukhandle yokuqala ukuthi ngi-unite iwadi babekwazi ukuthi from today onwards sesinyanda yinye sesisebenza ndawonye kule migwaqo engahambeyo kube lezi ndawo ezilamasiko ezihlala egeleza sikhangelele ukuthi into ezifana lodubo lwamanzi lwesi khawunti siluqede.
Umnumzana Wellington Nare ukansila kwad 4 uthi lokithi elidala lejawunda lisalele emuva kakhulu kwezentuthuko.
Iwadi engimeleyo iwadi endala kakhulu ukuthi ndomlandi uthi ona ngibuyele ngisebenzele i-council le-community engiyo uze sithuthukise iGwanda ngoba yiyo iwadi elomlando omkhulu kakhulu elezinto i-infrastructure eningi esalele emuva in terms of i-development. Angiboni ukuthi ona at this age of time kuyinto enjani esingayicelebrate ukuthi ona abantu basebenzisa isambu esisodwa. Mina ngisebenza le-council I work hard ukuthi ngibone ukuthi into ezinjalo siyazilungisisa.
Unkosikazi Fortunate Gundu okhethwe phansi kwe-Women's Quota kubandla le-ZANU-PF uthi kuyabajabulisa ukuthi njengabesifazana labo baphiwe izikhundla kwezombusazwe.
Abomama labo sibe lama-opportunities okuthi sithuthuke, firstly on the political background and also singena in the corporate world, in the government institutions as well. Thina wethu umsebenzi ukuthi sibone ukuthi at grassroots kuma-ward wethu are we developing and abomama are they incorporated in those developments. If there is a project abomama bangena njani.
Ocubungule zombusazwe umnumzana Albert Moyo uthi kakholwa ukuthi kukhona ukutsha okuzayenziwa yilabo abakhethiweyo ekhansilini.
Izinto lezi sezipoliticized. Xa ungukhansila uvela ku-opposition uveleka ulitholi lelo thuba lokuthi ngifuna ukulungisela abantu bami, so kuyamele ukuthi ukuze ubalungisele ube ucuphe esikhwameni sakho okungayisikho. Baningi abakhampeyina ngokucuphe ezikhwameni zabo, baningi abathola izihlalo kuphezu comments zabo, kodwa kakumelanga kube njalo. Ngabantu okumele bamele abantu ngokukhulumisana lezi yingatsha ze-local government ukuze kube le ngqubekela phambili, kube le ntuthuko.
Amanye amakhansila agcotshwe kumasipala weGwanda lamhlanje agoqela omnumzana Thulani Moyo Noleji Ndlovu, Edgar Ncube, Dingilizwe Ndlovu, Siyanda Siziba, lamakhosikazi Sithabiso Mpofu, Nomsa Sibanda, kanye loTanathiya Moyo. Amakhansela la azahlangana njalo ukuzakhetha umoya wegwanda lomsekeli wakhe ngemva kokuthola imfundiso mayelana ngomsebenzi wabo. Namhlanje amakhansela asebulilima, Mangwe Masingo, lakwezinye indawo lawo afungisiwe ukuqala umsebenzi. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa namhlanje zigcwale ezitaladeni emadolobheni ambalwa zitshengisela zikhuthaza ukubana ukhetho lweZimbabwe luqhutshwe kakutsha. Zikhuthaze njalo uhulumende weSouth Africa ukuba achiyane lokusekela impumelo yokhetho olubikwa lungaqhutshwanga kuhle. Ukutshengisela lokhu kuqhutshwe emadolobheni abalisa iCape Town, Pretoria kanye leJohannesburg. Uthabo kaNcube oweStudio 7 uxoxe lomunye wabaqoqeye ukutshengisela lokhu ephansi kwenhlanganiso eye-Progressive Zimbabweans in South Africa, umnumzana Njabulo Sibanda.
Into ezezaphakama ukubana ifuna ukubana savokhethe ukubana iZimbabwe zayibe lilizwe elirayit, ilizwe elizanakekela izizalwane zayo, ilizwe elizathi abantu kulokuthi ba-immigrate besiya kwamanye amazwe babuyele kibo bathole ukuphila besezweni labo. So into besimatshela namhlanje kubana besedinwe ne-government that enganakekeliyo izizalwane zeZimbabwe, sedinwe ngama-elections ahlala ele nkulumo ehlala nje vocavoca ngela impumelo kahle. Then sikhuluma ama-economic failures, sikhuluma ama-social issues, lama-human rights abuses. Yiyo nje into ebisenza sibishe into besiyisha siqondisa leni layezo kwi-embassy yeZimbabwe, siqondisa ku-government yeZimbabwe.
Libona ngani wamukelekile yini umbiko eluhambisileyo, njalo nxa ungamukelekanga kuyini eliza kwenza?
Thina umbiko sihambisile i-memorandum sayenda over lapha ku-consulate yethu and bekungayisithi sodwa ebesikisha from lokhuzeifondi lapha e-Joburg, nabanye abebese-Cape Town, abanye bebese-Pretoria, bonke bebesiya. So sihambise ama-memorandum. I-memorandum yethu inikeze u-government yeZimbabwe 14 days to respond to our issues that we have raised. And one of the major issues that we raised ukubana asafuna umbuso wezanu-PF in the first place, ngoba yiyo sisenze sasizafika lapho esike khona njengesizwe. And phezu kwalokho akehlulekanga not just that but also sikhangele ukubana sinama-elections that were rigged, elections that were not true and fair ngokuzwa ama-report awe-SADC lamanye ama-observer missions. So uma bengarespondanga ngesikhathi lesi esifanikeze sona, thina bese sivele sesiplanele ukuthi in-14 days kuzaba leyi imatch. Ingehlula leyi imatch yesibili, into esithathu thina esiyiplanileyo njenge-Progressive Zimbabweans in South Africa besisiya sifuna ukuthi amabhoda eZimbabwe kavalwe until uhulumende kaMnangagwa nabantu bakhe basuke, kuphiwe isikhathi sokubana abantu banikezwe ukhetho lokubana bakhethe uhulumende abamfunayo.
Abantu baphume bebaningi yini babambana kulolu daba?
Indawo lapho besitshengisela sikhona bekunenye igroup lapho kumele ngikhona lapha ethi i-state consulate belapha elophuzenandi i-Joburg, yikho lapho ebesikhona ne-group lapho ekade ngikiyo yona. We around 300 or so abantu that showed up. And khona abaningi bebelokwesaba ngoba siyazi ukubana izizalwane eziningi ezeseZimbabwe ezilapha azinawo incwadi zokubana zibe lapha e-South Africa. Abanye abanama-passport, abanye abanamaviza, abanye nje sebehlala nje ukuthi abala yona incwadi neyodwa noma isithupha nje sokuzalwa eseZimbabwe. Uzathola umuntu wangikhona kanazo.
Lokho bekungumnumzana Njabulo Sibanda owenhlanganiso yabe Zimbabwe yasebehlala kwi-South Africa eye-Progressive Zimbabweans in South Africa, ekhuluma ecingweni loTabo kaNcube ese-South Africa. Ngemva kokugcotshwa kwamakansila lamalunga amadala ePhalamende leSenate kulandela ukhetho olulempumela ephikiswa ngamanye amabandla ezombusazwe lezinye inhlanganiso ezizehlola lolukhetho. Usandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Bheki Impilo Mbezi. Unobhala jikelele webandla le-United Movement for Devolution elikhokhelwa ngowake waba ngumlawuli wedala lePhalamende ekubandla le-MTC umnumzana Love Momoyo.
Of course, ama parties lawa ama major parties they are on hope ukuthi elinye lizawina, le opportunity lizawina, le ruling line ifithi yawina. But then when it comes to kuzeki le administer ama elections, fell short on administering ama elections lawa ukuthi ephume in a fair way. Of course, we khathesi asina sure ukuthi yena uthi amisa ingaba for sure la mazi 11 zakhona ukuthi uwinile yini. There was lack of transparency in the build up to elections, that is the ballot paper printing, that is inclusiveness yama political parties. Na singenzeka iMPs le, we were never included in the process of ukuthi sibekwazi lokuthi ama ballot lawa printwa ngapi, lokuthi khona siwabone vele inature yawo, i-texture yawo lani, all those things azizange zinikezwe such as that. So they failed on administering ama elections. Thasi sibona ukuthi khathesi kulama controversy and there is a lot of confusion within ama political parties, and which have actually escalated ukuthi kulama threats ezizani sithrethena nabantu. On the other hand, is it khona anyone wants to subvert government their electoral, but ukuthi khathesi kukhangele ukuthi isifisiwe, I'm not sure because it's not transparent as to what transpired endaweni ezingama constituents onalo apho ngo announce within a short period lokuthi kwahamba njani, lokuthi bathabileta njani ama results. We are not sure ukuthi kuhambe njani. Of course yona i-CC ili nawo ama shortfalls ayo, njengondaba yokuthi khona it was no structures phansi kuhle kuhle, plus it's a new party. Of course it could, that could have contributed ukuthi ezinye izinto bengazibona ukuthi zifukume njani. Akusinike ezithinez EMP ukuthi i-process yama elections lawa ayenza ngendlela enhle elungileyo, which you can lathi sifile ukuthi this government has got illegitimacy over ukuthi ihlale isigazene as a people of Zimbabwe.
Lithi ngabe kwenziwani kathesi ukuqhutshekelwa phambili?
Thina njenge-EMP would be so happy ukuthi njengoba i-SADC i-declare ukuthi the process was flawed, would also be happy i-SADC ibuya le-recommendation, which is a recommendation ekwanisa ukuba practical ukwenzakala. Kumbe i-process engaba some sort of a dialogue, would be happy ukuthi kube ne-dialogue within the players ezama-elections ayenzile khathesi, be it thina ba-EMP, be it i-CC, be it ZANU-PF, any organization which took part within these elections, they were included in that round table. So it made a way forward, because at the end of the day, our elections now are in Zela to promote democracy as Zimbabwe as a whole, as a people. Aga in Zela, only political parties, but in Zela, even the mass citizens at large.
Kwe yini kathesi okuqoqwa libandla lakho, njalo umkhokheli wenu, umnumzana Love Momoyo, kungani engancintisana?
We could not participate because of lack of resources, such as $20,000 to participate as a president within contest. So on its own, Kologo automatically disqualified us. Then, as EMP, when it is making the way forward, a united front as opposition. Not to put the issue of the only one political party which can frankly is an PF. So we are open with this. I'm going to see India, my name of political parties, I'm opposition. This is the strongest clan. We could with one voice. Silungise lapho esilekha khona indaba ezinjengeze-inclusivity ezihluphayo ukuthi you'll find especially parties which come from maphelelend besuffering ngendaba yokuthi baphonge ukufuna uyinkludwa nxa kuyisikhathi ese-dirty work. But nxa sesikhuluma ngendaba eze-decision making ukuthi izihlalo ukuthi abantu bake-decisive in deciding for their seat, abantu laba banikeza izihlalo ngendlela enhle. So thina as EMP will be open for dialogue, which want to for dialogue with any political party efuna ukuthi isebenze lathi on equal basis, kungena kuthiwa kule-big man there is a smaller man. No, everyone who must work as Zimbabweans from equal basis benefit engages well, and how best can we take it to party this system as an EPF.
Lo ke bekungumnumzana Bheki Impilo Mbezi, unobhala jikelele webandla eliphikisayo elezombusazwe ele-United Movement for Devolution. Lapho-ke limuzwe ixoxa ecingweni loSandekile Mhlanga weStudio 7 eseBite Bridge.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 o'clock.
Was a Friday, liviki siletembu elikula umdumo kamaskandi elizibiza ngokuthi abafana bomnyakazo. liphethe isingile yalo entsha elesihloko esithi Intombi emhlophe. Nanga umholi weqembu leli umxolisi Ndlovu exoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7.
Ntombi emhlophe ngayithola ngalena kwesikamabhiko isigodi bayaxokozela abafana bayaneniwe bafana wo ngeyami le ntombi ngayithola ngalena kwesikamabhiko isigodi bayaxokozela abafana bayaneniwe bafana wo.
Yes, sanibonani, sanibonani emakhaya kubalaleli nje nabasakazi bethu kuStudio 7. Ngokuzalwa ngizalwa eLupane esigabeni saseKabela. Abanye babe ngazi nje mhlawumbe ngokuthi umakhelwane inkunzi yeGuzu. Angazi ngomakhelwane inkunzi yeGuzu. Kodwa okwanamhlanje hayi ngihamba ngikwelinye iqembu ngingekho kuleli likamakhelwane. Namhlanje ngihamba neqembu abathi abafana bomnyakazo. Abafana bomnyakazo beyakhiwa yimi nje umxolisi Ndlovu, ngihamba noPhilane Ndlovu. UPhilane nomunye umfowethu naye nawo usenkaya endaweni yasenkaya.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu bawuthola ngaphi, kanti labangathanda ukuxhumana lani balithola njani?
Ingoma zethu asikayifaki ku-inthanethi, kodwa-ke isemalungiselweni okuthi siyifake ku-inthanethi. Abangasithola khona bangasithola ku-0651450083 naku 072 6202 780. Sise South Africa eJoburg eGoli. Sisazozifaka nje ku-inthanethi ngoba lokho esiqhubeka nje, kodwa abangasixhumana nathi bangasithola kulezo nami.
Abalandeli ubajiyela wapha manje?
Lokho esikwenzileyo sikwenzele bona. Sifisa nje ukusebenzisana nabo kahle kuzindawo zonke okuyafinyelela khona lawo mazwe, okuyafinyelela khona lezo ngoma.
Ngeyami le ntombi ngayithola ngalena kwesikamabhiko isigodi bayaxokozela abafana bayaneniwe bafana wo. Ngiyoshada nale ntombi ngayithola ngalena kwesikamabhiko isigodi bayaxokozela abafana bayaneniwe bafana wo. Ngiyoshada nale ntombi ngayithola ngalena kwesikamabhiko isigodi bayaxokozela abafana bayaneniwe bafana wo.
Ngilethembali ukukholisile umculo wabafana bomnyakazo kungumdumo kamasikandi. Lingakhohlwa-ke ukuba naku Live Talk namhlanje sikhangela ugcotshwa kwabasekeli bakamongameli ababili, umnumzana Mohadi kanye lomnumzana Chiwenga kanye lomlawuli wedale elephalamende. Singakalugqibike sesilugqibake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngupraxitus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.